manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinozo madodo sungamwene gawinganganda. Vana mai moto sungamwene gawinganganda.
Vashandi vanocherechedza zuva ravo miromo yevakawanda yakaoma nenzara sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
President vachasangana nemadzishe vachitaurawo nedambudziko rakasvikira iri nekuti dambudziko iri richasvika pokuti vanhu vachange vachitamiswa kubva pavaigara vachienda kunogariswa patinofunga kuti apa ndopari sefi. Pane vari kusada maareas ese ikoko kuchimane mani nekuchipingi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana mangwana nemadzishe ekuchipinge nechimanimani uko kwakavhiringidzwa nedutu mupengo recyclone Idai.
Nguva yava Mugabe taiona kuti vatapi venhau vanenge vachitaura vaimbunyikidzwa kushandikidza nemitemo iripo kasizve zvainyaya kuitika mhirizhonga kana kumbunyikidzwa kwaitwa vatapi venhau nevava vanenge vachitaura kwaibva zvikurusa kumapurisa.
Vatori venhau votaura nhunha dzavo pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa nemusi wechishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kwamutare nhasi masikati pamberi pemusangano wavo uchaitwa mangwana nemadzishe nemasadunhu ekuchipinge nechimanimani. Musangano uyo uchaitirwa kungaone unonzi wakanangana nenyaya yekubviswa kwemhuri dzine misha yakakanganiswa nemafashamu emvura akakonzerwa nedutu mupengo recyclone Idai. Vamunangagwa vanonzi vaperekedzwa negurukota riri kudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri. Dzimwe mhuri dzakakanganiswa nedutu mupengo iri dzinonzi hadzisi kuwirirana nepfungwa yehurumende iyi yekuti vanhu vabviswe munzvimbo dzavo vachinogariswa patsva. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanove zvakare senator wedu rechimanimani vanoti dzimwe nzvimbo dzakaparadzwa zvekuti vagari vari kutokumbira kuendeswa kunogariswa kune dzimwe nzvimbo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sekuzva kwenyu takasvikirwa nedambudziko recyclone Idai rikasiya raparadza upenyu, rikaparadza properties, rikaparadza misha dzevanhu dzakawanda, mabridge, maroad. Naizvozvo ndofunga katoweke chifo President Mnangagwa vachienda ikoko nemaministers akawanda kuti tione kuti tabatsira tadzorera upenyu hwevanhu, nokuti vazhinji vakaparadzirwa zvese zvavaive nazvo zvatingati all their livelihood. Naizvozvo iye zvino zvakakosha kusanganawo nemadzishe nekuti isu tinorembidza madzishe munyika medu. President vachasangana nemadzishe vachitaurawo nedambudziko rakasvikira iri nekuti dambudziko iri richasvika pokuti vanhu vachange vachitamiswa kubva pavaigara vachienda kunogariswa patinofunga kuti apa ndopari sefi. Pane vari kustada maareas ese ikoko kuchimane mani nekuchipingi kuona kuti panganyatsogara vanhu pari sefi ndepapi, nokuti tiri kutarisira kumberi kuti pamwe zvikadaro zvikazodzoka futi tinoda kunge vanhu vedu vasiri muma areas anogona kunge achizosvikirwa nedambudziko iroro zvakare. Saka panyaya dzekutamisa vanhu zvakakosha zvikuru kukoshesa madzimambo, matraditional leaders, macustodians vevanhu vedu. Saka ndivo vanenge vachizosangana na president wenyika vachitaurirana kuti ivowo semadzimambo vanoona sei ende kuti mhuri dzavo dzikana dzotamiswa vange vachive vari pamberi pekuziva kuti ndivo zviri kuitika.
Panyaya yekutamiswa iyi, honorable minister, tinonzwawo vamwe vagari vachitaura kuti dunhu ravo rine zvese zviwanikwa zvavanga vachishandisa mvura nezvimwe zvakadaro vachizviriritira. Vanotya kuti vakatamiswa havazokwanisa kunge vachizozviriritira. Munoona vachizobvuma here danho iroro?
Ini ndiri senator wekuko wekuti mani mani, saka hapana nzvimbo yandisingazivi ende kubva pakasvika dambudziko recyclone ndanga ndingoriko. Zvandoda kuti muzive ndezvekuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vanga vari imomo, ndingangoti sepangangu, vanhu varimo vari kutokumbira chaizvo kuhurumende kuti aiwa hatichadi kupagara, nekuti dzimba dzavo dzakabvarwa nemazitombo ari 3 tons, 4 tons, 6 tons, mazitombo atisina kuziva kuti akabva nekupi. Saka ivava vanhu vatori redi kuti dai vatamiswa zvavo, hapana achaposerwa. Pozoita vamwewo kunana Machongwe, zvechokwadiwo kunoitwa komesi yakawanda zvikuru, mabhanana, zvihenge, ikoko iregion 1 mvura inonayawo zvikuru. Saka imwe nyaya futi iyoyo yetinenge tichitarisa kuti kwatinenge tichizovatamisira kwacho nyaya yekuzorima kuti vaone chikafu chakakwana, because nyaya yefood security inyaya yatiri very concerned about.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko uye vari senator vechimanimani, amai Monica Mutsvangwa, vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Shondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day, iro riri kucherechedzwa nemusi wechishanu. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva iri. Mamwe masangano anoti vatori venhau vachiri kushungurudzwa pavanenge vachiita basa ravo, kunyange hazvo zvave nani zvichienzaniswa nenguva yehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Vatabani Moyo, vanoti vatapi venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika, zvisinei nekuti Zimbabwe yava nemutungamiriri mutsva vaEmerson Mnangagwa, zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro nemauto muna 2017. VaMoyo vanoti ongororo dzinoitwa nesangano ravo dzinoratidza kuti hapana zvakawanda zvati zvachinja munyika munyaya dzezvekuburiswa kwenhau. VaMoyo vanoti panguva yeutongi hwavaMugabe vatapi venhau vaimbunyikidzwa nemutemo nemapurisa, asi vakati pasi pehurumende yavaMnangagwa, ongororo yavo inoratidza kuti vechiuto ndivo vari kunyanyokanganisa mashandiro evatori venhau.
Munguva yavaMugabe taiona kuti vatapi venhau vanenge vachitaura vaimbunyikidzwa kushandikidza nemitemo iripo, kasi zvainyaya kuitika mirizhonga kana kumbunyikidzwa kwaitwa vatapi venhau nevavanenge vachitaura kwaibva zvikurusa kumapurisa aita akasafara nebasa riri kuitwa nevatapi venhau, vaikaruka vangosvika panzvimbo kana kuti muri kutepfenyurwa kana munhu mukuru kunyorwa nhau, vobata vatapi venhau vakandira muchizarira.
VaMoyo vanotiwo uwandu hwevatapi venhau vanoshungurudzwa huri kukwira, vachitiwo muna 2016 vatapi venhau 23 vakashungurudzwa mugore iri, zvichienzaniswa ne36 vakashungurudzwa muna 2018. Sangano reMisa Zimbabwe rinotiwo kunyange hazvo patanga gore rino kwambunyikidzwa vatori venhau vasere, kuvhiringwa kuvatori venhau kwakaenda pachinhanho chepamusoro apo kumahofisi e263 chat kwakakandwa zvombo zveutsi hunokachidza.
Hasatamboona vatapi venhau vachikanzitirwa chiutsi chinokachidza chinototaura chetiegas mumanewsroom avo, zvatakaona musi uno pavakasvika ku263 chat offices. Izvi zvinoratidza kuti kumbunyikidzwa kuvatapi venhau kuri kutora mumwe uso husati hwamboonekwa.
Asi munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists, vaForster Dongozi, Vanoti ivo vari kuona musiyano mukuru pakushanda kwevatori venhau vachienzanisa nehurumende iripo pari zvino nenguva yava Mugabe.
Tamboona tacherechedza kuti chido chiripo zvikurusisa kuti pave nemaitiro matsva ibasa kana kuti ekushanda. Takamboona hedu kuti shungurudzwa kwevatori venhau kwakambodzikira. Zvikurusisa kuvanhu vehurumende kudivira mapurisa. Ndinodavira nyaya yekuti yange iri nzira yekutiwo tigamuchirwewo nedzimwe nyika sedispensation itsvawo iri kuedzawo kuita basa nenzira dzakasiyana. Uyezve ndingangoti iro kuzvipira kwehurumende iyoyi yava Munangagwa yokuti vanoedza kuti mitemo isandurwe, uyezve masangano akasiyana siyana achiuyawo achiisawo pfungwa dzavo dzokuti vaone kuti mitemo ingashandurwa sei.
Ukuwo Zimbabwe Media Commission inotinoona sekuti vatori venhau vari kushanda zvakasununguka, asi chonetsa ndechekuti vatori venhau havasi kuita basa neunyanzvi. Mukuru weZMC vachafataona mahoso, vanotiwo mitemo iripo uye bumbiro remitemo yenyika rinochengetedza vatori venhau, nekudaro vanovhiringidzwa pabasa vanofanirwa kunomhanyara.
When you are operating as a journalist, you are fully protected. If a policeman violates that, then the policeman andopuwa mhosva iye. Nhamo inoitika ndeyekuti the journalists have become political commissars of political parties. And instead of doing journalism, they are doing political work. Azorova ndopa anobudisa kadhi ingiri journalist.
ZMC iri kukurudzirawo veruzhinji kuti varege kuvimba nezvinobuda pamadande mudande kana kuti social media, vachiti pane manyepo akanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kadi hamanesha maridze dudze Studio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa, kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nhepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, mutipawo mashoko enyu pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya paWhatsApp namba yedu inoti +1 202 4650318. Namba dzedu zvakare +1 202 4650318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZTU richiti harisi kufana nekuoma kwaita upenyu munyika pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vesangano iri nehurumende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvinozo madodo sungamwe negawinganganga. Panama imoto sungamwe negawinganganga.
Zvuru nezvuru zvevashandi zvaungana munandare dziva rasekwa muHarare zvichipemberera zuva revashandi iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Vashaura pamhemberero idzi mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vati havasi kufara nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu munyika, zvave kuita kuti vashandi pamwe nezvivarwa zvose zvenyika zvinhonge svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kwavati kuri kuitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi.
Mitengo yezvinhu yakwira neover 300%. Chingwa chakushamisa ukachiona, mai vanokutaura nemitupo yese neababa vepa next door vanogorongoerika vataura baba vauya nechingwa. Nyama haichazikani. Vana vakubvunza kuti chiichi wazo muti ndo nyama ya tae mbojika zinu zichiri nani 2009 ukazwa vanhu vakugunununa zvokushuwa Robert Mugabe
vamtasa vati kana hurumende ikatadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika vachapinda mumigwagwa voratidzira vatiwo vari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzesangano ravo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mukutanga kwegore rino mushure mekuratidzira kwakashevedzerwa nesangano ravo munandira vamutasa vati vanoda kuti munhu anotambira mari iri pasi pasi apihwe mari inoita $500 emadhora ekuamerica pamwedzi vachitiwo kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kwave kuita kuti vashandi vazhinji munyika vaomerwe neupenyu vati urongwa hwemari neupfumi hwenyika hwakaparurwa negurukota rezvemari vamutulincuve urongwa hunoita kuti vapfumi varambe vari vapfumi uye varombo varambe vari varombo
We are demanding poverty datum line related wages $600, nothing more, nothing less. Tawachipisi rafuta edu no fura ipapo, tukuda 600. Asa atide no dere na kufa ipapo. Zokusunga nezu, natile gerewewe.
Vashitaura ose mukoko pa memberro izi, mutungamiri we MDC, Vanelson Chamisa, vatidambudzi kuri kusamira zvakanaka kweupfumi rinogadzirika chete kana pakagadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza nenhaurirano dzechokwadi dzavati dzinofanira kuitwa pakati pavo navamunangagwa
munyika muno hamuite waifo hatisati tataurirana nyaya iri munyika a 5-point plan chokutanga let's deal with illegitimacy kwanza aiwo Chamisa ari kuti chiitanga wabvuma kuti ndakapinda Chero tikawirirana kuti ndiwo akapinda iwe usina kupinda haupindi Courts do not adjudicate my political disputes inotogara kutaurirana iwapo ina Chero uchida kuti tiwirirane kupi kana kupi totaurirana about the future of this country
kunyange vanga vakakokwa kumhembereo dzanhasi vamunangagwa havana kuya kumhembereo dzezuva revashandi idzi asi vamunangagwa vaburitsa mashoko panhepfenyuro yezbc ekucherechedza zuva revashandi ekuti vemabhizimusi havafaniri kukwidza mitengo yezvinhu vachiti kuita izvi kuomesera vashandi
let me reassure you that my government is fully aware of the challenges faced by the labor sector. As we continue on the path of development and progress, I challenge employers to use this day as an opportunity to reflect and evaluate the welfare, remuneration, conditions of service, safety and the state of workers among other issues.
Pari zvino, vashandi vanoti havasi kufara nemari dzema RTGS dzavari kutambiriswa, vachiti mari idzi hadzina zvadzinotenga. Vashandi ava, kuburikidza nezCTU, vatiwo chave kudiwa inhaurirano pakati pavo, vashandirwi, pamwe nehurumende, pasi petripartite negotiating forum dzine chinangwa chekugadzirisa nyaya dzemari dzemihoro pamwe nemitemo yose inobata nyaya dzevashandi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Chakadaro, muri yeZimbabwe inogara muSouth Africa inoti hapana chekupemberera zuva iri nekuti nyika haisati yasununguka zvizere munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinoti hazvina kukoshesa zuva iri nekuda kwekuti hazvina mabasa uye vazhinji vavo vachiri kutambudzwa nehurumende pamwe nezvizvarwa zvemunyika yazvigere vaAlista Pfunye avo vaimbove sachigaro wesangano revadzidzisi reZinasu vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri kana mhuri yeZimbabwe yakawanda ichiri kushaya mabasa.
Vana veZimbabwe vakawanda especially vanobva kumauniversity tikatarisa vamwe vakazvagwa kubva 1980 zvichiuya kuma2000 vakawanda vacho havana mabasa vakudhasbora kutsvaga magreener pastures vakawanda vacho vachiri kureverwa kudzimba nevabereki vavo vachiva a burden pakurarama kwemhuri dzavo
Vaawoltanya usopo au vanubwa kumtoko vati kuwanda kwe muri ya Zimbabwe South Africa chirati zoche kuti zino zakaita manyamamire nerongo kumusha.
Inisema onera angu ni mamu ma Zimbabwe nzi. Atiruone kusiku atisu kutumburuona maitikiraro nukuti mamire akaita kana nyika edu inengisiri Haiti vanu harimuno vanuwe wajitua gama basa vananu tawa kodzira yake akanzwikwa because even we ni mapepa pauno da kuti utauro uko dzero dzako unodzvanyirirwa kana kuda kudzimba basa nokuti unozikana kuti uri kubva munyika ine dambudziko. To report is the same thing. Mapurisa haanyatsobata mhosva dzedu sevanhu vanobva kudzimwe. Mapepa anononoka kubuda, vamwe vacho vachinyimwa reason anombopiwa, pamwe pacho zonyimwa reason yacho chaiyo unenge panenge pasina. Saka kwa vanhu vese vanenge vachida kuti vaite mapepa kuti vazikane, but zvinenge zvichitoti tinetsei. Saka kwatiri zuva ranhasi harina zvarinonyatsoreva kwatiri.
Imwewo nhengo yebato rinopi Kisare Movement for Democratic Change vaasimbarashe mjei vati vatungamiriri varipo vari kutora chinangwa chevose vakashaya muhondo vachiedza kusunungura nyika yeZimbabwe.
Izvaranga richifanira kunge richiunza mufaro mukuru munyika yose. Hati takatarisa mamira kaita nyika yedu tinowa kusuwa nokuti chitarisa kuti zviro nezviro zvevana veZimbabwe ropa ravo rakadeuka pachikuya sunungura munyika yedu ropa ravo rakadeuka iri rakadeukira here kuti hurumende nhasi inge ichibata chibharo chiponda vanhu vayo.
Nyika dzakawanda dzacherechedza zuva revashandi nhasi. Panguva iyo nyika dzakawanda dzine vanhu vakawanda vasina mabasa sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongerero enyika zvingapa kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri vehurumende zvibviswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muWashington DC nesangano reCenter for Strategic and International Studies kana kuti CSI, iro razeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezvekudya uye zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vataura pamusangano wanhasi vanosanganisira mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of African Affairs, Ambassador Matthew Harrington, mukuru mubazi rezvekudyidzana nekubatsira vanhu muZimbabwe musangano reUSAID vaJohnson Taylor, vakafanobata chigaro chemukuru munyaya dzezvekuongorora nyaya dzezvekudya musangano reFuseNet vaPeter Thomas, uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende muzvinafundo Ashok Chakravarti. Ambassador Harrington vati kunyange hazvo America yakabuda pachena kuti zvii zvainoda kuti zviitwe isati yabvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende, zviri pachena kuti kuhurumende yeZimbabwe muromo hauzarirwi nerwizi sezvo iri kungotaura kuti iri kuda kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi pasina chiri kubuda. Vatenda havo kuti panyaya dzezveupfumi pane zvimwe zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
I want to underscore, though, that the success of Zimbabwe's economic reforms is inextricably linked to the implementation of profound political change, and we are not seeing much progress on the latter. The government is saying some of the right things.
Nyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa inoratidza kuti Zimbabwe haisi kutora gwara rakanaka, asi panyaya yezveupfumi pane zvimwe zvakanaka zviri kuitwa, asiwo panyaya dzezvematongerwo enyika hakuna zvakawanda zvaitwa kunze kwekutaura chete.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukonzera matambudziko uye zvinofanira kubviswa.
Now what ZIDERA does is it actually makes it difficult for Zimbabwe to access new financing from international financial markets. And if you think ZIDERA doesn't affect people, let me tell you my own experience.
ZIDERA inoita kuti zvinetse kuti Zimbabwe iwane zvikwerete kumabhanga ekunze. Mwanasikana wangu chaiye anodzidza muno muAmerica akatombotadza kuwana mari yandainge ndamutumira nenyaya yemitemo yeAmerica.
Vachipindura mashoko aya vaJason vati handi chokwadi kuti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nenyaya yemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA vachiti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kupiwa mari inyaya yekuti iri kutadza kubhadhara zvikwereti. Mutemo weZIDERA wakadzikwa nedare reCongress remuAmerica richipomera vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Panguwa iyo vashandi munyika dzepasi rose vaungana vachicherechedza zuva revashandi, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinoshevera zvikuru kuti dai zvichishanda zviri kunyika ichipikirwa kwazvinenge zviri pedyo nehama neshamwari. Mumwe wevanoshevira kuti dai ari kumusha ndava Chamaneka Costa Mukinya avari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Labor Day ranga riri zuva raitarisirwa kuti vashandi vanofara vachirecognizwa as a force in the development of any country. Even panenge pane zvinonetsa paya ndo zuva rokuti vanhu vaibatanidza zvitemo zvavo vachipira kumaunion, kuma leaders and to the political community. The problem yatinayo muZimbabwe ndeyekuti labor has become like a funeral of some sort. Industries are closing and atisisina chatinacho, foreign currency is dying. So being a laborer, it looks like zvangove a name and a holiday on a calendar for most Zimbabweans.
Asi tichitarisawo imi semushandi akabuda muZimbabwe akunze kwenyika, zvamaitarisirawo muchiri muZimbabwe kuti ndikaenda kunze kwenyika ndinowana, muri kuzviwanawo here?
Zvimwe ndiri kuzviwana, zvimwe handisi. Kuuya kudiaspora, it's not a magic bullet, hausi mushonga wekurapa nhamo. It's a set of choices. Munhu unosarudza pauri kuti ndoita sei, ndogara kumusha here kwandisina basa, fundo yawakaita, maskills ese auinawo, obva angoora pasina chauri kuasenzesa, kana kuti ndoenda here ndonotsvaga imwewo nzvimbo yandinogona kuenda ndonoona kuti kwakasunukuka zvakaita sei. Saka inini kuuya kuno kwandakaita, number one, kwakasevha upenyu hwangu, number two, kwakaita kuti ndigadzirise nyaya dzebasa dzadzai kunetsa kumusha. Asi kugara uri nzvimbo isiri kumusha kwako hazvisi zvinhu zviya zviya zvokuti ungafarire kuti iye zvino waakubata maoko paemail nepafoni hama ikashayika. Ende iye zvino hauchatarisiri kungonzi moro imakadii unonzwa kuti tiri kunetseka kunotitumire zvakati. So tikanyatsoti tienzanise chaiko, inini kuuya kuno kwandakaita ndakagona kugadzirisa nhamo yemari nenyaya yekushaya basa. But tikatarisa pakuzvitarisa hunhu hwako semuZimbabweni, ndinenge ndakarasikirwa nezvakawanda nokuti handiko kumba, iye zvo ndai kunzi mwana washe muranda kumwe.
Tichitarisawo panyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevashandi, munoonawo zvakasiyana zvakadi nekumusha?
Zvakasiyana in many senses. You will be surprised, kumusha kune zvimwe zvinhu zvatingati zviri more progressive than kuno. Ndichiri kuyeuka kuti ndiri kuZimbabwe was a lawyer ikoko, kwanga kune paid maternity leave, position yako inoprotektwa. Ukapedza probation pabasa waunoshandira habvumidzwi kumuka akakudzinga basa. Kana achikudzinga basa anotokudzinga uchinzi wapara mhosva. Ukatarisa kunoku kuAmerica, zita ravo rinonzi employment at will, zvakatosiyana chaizvo nethe real meaning. Zvinoreva kuti nhasi ndikaenda kubasa ndokuona unosvika nichinzi padhoo chaipo chaipo hatichakudi, don't come in kubasa. Employer haana need yekunzi aexplaine kuti wadzingirei munhu basa. Iwewe ukasapa notice vanokuteerera everywhere, ivo kana vari kuda kudzinga vanokudzinga sembwa. So zvakasiyana in that sense.
Avo vanga vari vaChamaneka Costa Mukinya vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. musakanganwe kuchiteerera apo tinenge tichitaura nekutarisa zvinoreva zuva revashandi kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.